Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu gunyana 8 2023 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Gandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaemasoni Munangagwa vanosarudza vaConstantino Chiwenga navaKembo Mohadi sevatevedzeri vavo avo vatoreswa mhiko dzekutanga basa. Asi kudzoswa kwavaMohadi semutevedzeri wemutungamiri wenyika uye kusavepo kwemunhukadzi pazvigaro izvi kunosimudza mutauro munyika. Makanzuro emunyika anoenderera mberi nekutoresa mhiko makanzuro akakunda musarudzo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa vasarudza vatevedzeri vavo vaviri muhurumende yavo vanoti vaConstantino Chiwenga navaKembo Mohadi avo vatoreswa mhiko dzekutanga basa nhasi muHarare. Kuti tinzwe zvizhinji ngatibatei Tobias Mudzingwa ari muHarare.
Vaviri ava vatoreswa mhiko nemukuru wevatongi Chief Justice Luke Malaba pamberi pemutungamiri wenyika vaMunangagwa kumuzinda weState House. Asi kudzoka kwavaMohadi muutungamiri wenyika kwakonzeresa kugunun'una kwakanyanya munyika nekuda kweunhu hwavo mushure mekumbosiya basa nekuda kwemhosva dzepabonde dzavaipomerwa muna 2021. Vachitaura nevatori venhau mushure mekutora mhiko, mumwe wevatevedzeri ava vaChiwenga vati vachashanda nesimba kusimudzira nyika yeZimbabwe.
Tava kutanga tiine simba rakanyanya kuvaka nyika yedu yatinoda tichitsigira mutungamiri wedu vaMunangagwa nomuono wavo wekuona kuti upfumi hwenyika hwasimukira.
VaMohadi vavimbisawo kufambisa basa renyika mberi.
Ndiri pano kuzoshandira nyika yangu. Ndagara ndichiishandira kubva pakapinda hurumende yavaMunangagwa uye ndicharamba ndichidaro. Tine urongwa huripo hwatichange tichiparura kuitira kusimudzira upfumi neupenyu hwevanhu.
Asi mutauriri webato rinopikisa reCCC vaPromise Mukwananzi vanoti havaoni utungamiri hwavaMunangagwa vakatsigirwa navaChiwenga navaMohadi huchiunza pundutso munyika. Mumwe mudzimai anorwira kodzero dzemadzimai ati anoda kushandisa zita remadunhurirwa rekuti Mai Jatirofa anoti akatyamadzwa nekudzoka kwavaMohadi uye kusavewo nemudzimai apiwa chigaro chemutevedzeri wemutungamiri wenyika achiti zvinoita sekuti hurumende iyi hairemekedzi madzimai.
Izvi zvinhu zvinokatyamadza kana ndakatarisa kuti mutevedzeri wemutungamiri wenyika wagadzwa patsva zvakare vakambosiya chigaro nenyaya dzaimbotaurika dzakanga dziri kumatare edzimhosva. Chatisingazivi ndechekuti nyaya idzi dzakazopera here maringe nezveofisi yavo pakuzogadzwa kutsva uku. Nyaya yatingada kuzivawo takamirira madzimai.
Mutauriri wavaMunangagwa vaGeorge Charamba vaudza Studio 7 kuti vanga vari pakati pemusangano apo vanga vachida kubvunzwa nezvekudzoka kwavaMohadi semutevedzeri wemutungamiri wenyika ivo vanga vaine nyaya dzakambovatevera kumashure. Asi munyori anoona nezvemitemo mubato rezano PF uye vari nhengo yePolitbureau vaPaul Mangwana vaudza Studio 7 kuti hapana chakaipa chaitwa navaMunangagwa mukusarudza vaMohadi semutevedzeri wavo.
Question medu vakanyorwa mhosva dzinorambidzwa munhu kuti agone kuita president kana vice president. Havana kubatana nemhosva saka vane kodzero yokuapoindwa kuita vice president.
Ukuwo mutungamiri webato rinopikisa reLead Muzvare Linda Masarira vanotiwo vanga vachitarisira kuti pavatevedzeri vemutungamiri wenyika vaviri pachavewo nemumwe chete wechidzimai. Panyaya yavaMohadi Muzare Masarira vanokurudzira ruzhinji rweZimbabwe kuti rugamuchire vaMohadi sezvo pamunhu wese mupenyu pasina kana ani zvake asina chipomerwa.
VaMohadi vakanga vari Zaina voga uye ndinovimba vakadzidza zvidzidzo zvavo. Vazhinji vedu tinoda kuona zvitanda zviri mumaziso mavamwe tisingatarise zviri mukati mamaziso edu. Saka saizvozvo ngatigonei kunovagamuchira ivo vaMohadi.
VaLazarus Sauti vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vanoti vana veZimbabwe vaitwa mafuza kubudikidza nekugadzwa kwevatevedzeri vavamunangagwa ava.
Va Emerson Mnangagwa vadzosa yatinoti iyo Deadwood vachivenga vanga vambo vanga varimo. VaMohadi vakambouya vakaita nyaya dzavo idzo dzavakambomiswa padivi. Saka kuvadzosa kutora vana veZimbabwe semafuza sevanhu vasingafungi.
Vamwewo vari munyika vari kuti kudzoka kwavaMohadi navachivenga kuroreva kuti hapana chiri kuzochinja munyika. Naizvozvo ngoma ndiyo ndiyo mukutambura imomo. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare. Ndini Tobias Mudzingwa.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vasvitsa zvitupa zvekubudirira muzvidzidzo kuvadzidzi vanodarika zviuru zvishanu nemakumi matanhatu vepachikoro chedzidzo yepamusorosoro cheUniversity of Zimbabwe pagungano rekupemberera kupiwa kwezvitupa rechimakumi mana nembiri pachikoro ichi. Mutoro wedu wenhau Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
VaMnangagwa vanova mukuru wezvikoro zvepamusorosoro zvose munyika vasvitsawo mudzimai wavo amai Auxilia Mnangagwa chitupa chePhD, Doctor of Philosophy, Honorary Degree in Law. Hurumende ichiti komiti yeUniversity of Zimbabwe yavapa degree iri nekuda kwemabasa ekusimudzira varombo avari kuita. Pavadzidzi ava zvikamu zvinodarika zvishoma makumi mashanu kubva muzana 51.8% vanhukadzi kuchitiwo chikamu chingangosvika makumi mana nesere ane zviga zviviri kubva muzana 48.2% vanga vari varume. Vachitaura pachiitiko ichi mukuru wechikoro cheUniversity of Zimbabwe vaPaul Mapfumo vatenda vaMnangagwa zvakanyanya vachiti vasimudzira dzidzo yepachikoro ichi neutungamiri hwavo. Asi aimbova mumwe wevaitungamira sangano rinomirira vadzidzi vemuzvikoro zvepamusorosoro reZimbabwe National Students Union vachapiwa naShechiriga vanoti vapiwa havo zvitupa zvokupedza kudzidza vadzidzi ava asi kutambura kwakamirira vakawanda vavo sezvo kusina mabasa.
Vadzidzi ava vanova vechidiki muwandu hwavo vajoina mamiriyoni evechidiki vakadzidza vakaturika macertificates avo pamadziro nokushaya mabasa. Nhasi vanopinda munyika isina basa ine ikonomi yakadhanga nyika isingaremekedzi pfundo yavakawana pamakore yakapfuura.
Ichi chirongwa chekupa vadzidzi vemuzvikoro zvedzidzo yepamusorosoro zvitupa zvokupedza dzidzo changa chiri chekutanga chaitwa navaMnangagwa kubva pavagadzwa kuva mutungamiri wenyika kepiri vhiki rino. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare. Ndini Tobias Mudzingwa.
VaJacob Mudenda naamai Tsitsigezi veZANU PF nhasi vadomwa kuve mutauriri nemutevedzeri wemutauriri wedare National Assembly vasina kupikiswa mushure mekunge darire dzinodzokorera mushure mekunge nhengo dzeCCC dzatadza kudoma vanhu kuti vakwikwidze zvigaro izvi. Godwin Manguja anotipa nyaya inotevera.
VaMudenda naamai Gezi vabva vagadzwa pazvigaro zvavo nemutongi mukuru wematare munyika Justice Luke Malava. Asi vasati vagadzwa mamboita zvewezvewe mudare sezvo nhengo dzeCCC idzo dzanonoka kuuya mudare dzasvika vaMudenda naamai Gezi vadomwa kare dzatanga kuimba dzichidzivirira kuti vaviri ava vasagadzwa.
Honorable members.
Vakafanobada chinzvimbo chevanokokera nhengo dzeCCC muparamende vaAmos Chibaya vaudza Studio 7 kuti vange vachida kukwikwidza zvigaro zviviri izvi asi sarudzo zvaitwa nguva dzisina kubvumiranwa.
Tange tichiita caucus semaMP edu kusarudza avo vanenge vachizotimiririra pazvigaro izvi tikawirirana navachokuda kuti urongwa hwose hwaizotanga nhasi nenguva dza11 o'clock asi tazokatikamara pata taakuuya kutorodza kuti hazvatopera vanoita even before 10 o'clock. Saka tashaya kuti ko vaakuriga futi nekuparlamendi varigira vakaita kumaelection Saka tokanga mara tokuzvamufamba sei.
Vati advocate Eric Matinenga na Mai Miniele Kumede ndivo vange vachifanira kukwikwidza pazvigaro zvemutauriri nemutevedzeri wake. Asi vanokokera nhengo dzezano PF muparamende vapupurai togare pevanoti vafara nokudomwa kwaitwa vamudenda vachiti ndiye munhu anokodzera kutora chigaro ichi nekuti vanogona basa racho.
Mutemo unenge urimo mumastanding orders parliament procedures zvine zvirimo. Kana tatosarudza tasarudza, vauya vomanya vamwe vakabvisa matai asi tatosarudza.
Mumashoko avo mushure mekugadzwa vamudhenda vati vanofara chose kuti paramende yechigumi ine nhengo dzechidiki dzakawanda, vakakurudzira kuti dziite basa nemazvo. Vati wazvina kunaka kuti nhengo dzeparamende dziite zvimumu mumudare, vachiti dzinofanira kutaura zvichemo zvevanhu vadzinomirira pamwe nekuvamirira zvakasimba pamwe nekuita mamwe mabasa adzisina kunzi dziite pamutemo, akaita sekuenda kundufu, michato nezvimwe. Kudare resenate Amai Mebo Chinomuna vakunda vaFelix Mafa veCCC nemavhoti makumi mashanu 50, vaMafa vachiwana mavhoti makumi maviri nemashanu 25 kuti vadzokere zvakare pachigaro chemutungamiri wedare iri. VaMike Nyambuya vakunda Amai Mike Chakabuda mushure mokuwana mavhoti makumi mana nemapfumbamwe 49, Amai Chakabuda vakawana makumi maviri nematanhatu 26. Vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira zvakare vari mukuru webato reDemocratic Party Dr. Uriah Zembe vashora kudzorerwa pazvigaro kwevatungamiri veparamende vaivepo muhurumende yadarika, vachiti pave kuda vamwe vatungamiriri vane mazano matsva. Aka kave kechitatu vamudhenda nevamwe vavo vachisarudzwa kuramba vari pazvigaro. Mune monyaya makanzuro akawanda munyika, nhasi aenderera mberi achitoresa mhiko makanzuro akakunda musarudzo dzakaitwa mwedzi wapfuura. Izvi zvaitika kumakanzuro eguta remasvingo, Gwanda, Vulilima neMangwe neZuro. Kanzuro dzemaguta eMutare, eVictoria Falls dzakatoresawo mhiko makanzuro akakunda musarudzo. Mudhorobha remasvingo, kanzuro Shandeu Chiwara vavimbisa kuti vachashanda nesimba kuti vanhu vagare zvakanaka. Vasengerai Manyanga vezano PF avo vaive mukanzuro yapfuura vatiza kuti vachashanda nevamwe vavo kubva kusisi kuti vanhu vagare zvakanaka mumasvingo.
Tine maprojekti akawanda tinoda kuti tiite sekanzuro tichibatsirana tiri pamwe chete semakanzela 18.
Svondo rino mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhengo dzeparamende nemakanzura vange vari kutora mhiko dzebasa. Izvo zvinonzi nevamwe vanoongorora zvematongerwo enyika zvinoratidza kuti hurumende yave kutanga kushanda zvichitevera sarudzo dzakaitwa mwedzi wapera. Vari kutarisira kuti makanzura ari kuuya achavandudza magariro avo kuburikidza nekuzadzisa tarisiro dzavo dzinosanganisira kuwaniswa mvura yakachena, kutakurwa kwemarara uye kugadzirwa kwemigwagwa. Ndakamira Studio 7 Harare, ndini Godwin Mangusha.
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa nhasi zvaratidzira muCape Town, Johannesburg nekuPretoria zvichikurudzira kuti kuitwe sarudzo itsva uyezve kuti hurumende yeSouth Africa isatsigire zvakabuda musarudzo dzinonzi hadzina kuitwa zvakanaka kuZimbabwe. Mukusiyana nezvenyaya iyi, Taboka Ncube weStudio 7 abata vakuda kwaShe Ncube vanova mumwe vakatanga musangano weProgressive Zimbabweans in South Africa.
Chinangwa chedu chekutiratidzire tiri kuedza kuti tipimudze manzwi edu anzwikwe. Sezvamunoziva takabva kuita sarudzo zvisina kufamba zvakanaka, idzo dzakazopedzira vamwe vazvigadza. Asi isusu sevanhu vanoziva pavakavhotera zvakabuda musarudzo sandizvo zvakaitarisira nekuchemawo kusadhaki neAfrican Union neUnited Nations kuti dai varambawo vakamira nesu vasatisiya sezvabasa ravakatanga rakanaka, vakaita mafindings avakaita vachitaura kuti aiwa sarudzo zvinoita zvakajeka. Tinoshuwa kuti dai zvichikwanisika paitwe sarudzo patsva, uye tiri kuchemawo kuti hurumende yeSouth Africa iregedze tsika yekutsigira utongi wakaipa urukutika kuzimbabu uye izo shuchama tira ukuti nyaya immigration ya wano garo chema nyaya ma zimbabu ndanenga chuya kuno ajitaka kushaa ukurarama iga ya pera
ukuti shoko renyu uombe muruda kurusita kunani
changatine shoko rangaraka nanga shukuru seibu mende in South Africa tungamiru wenyika ya South Africa wasiri orama post na wafiki ya mbalula jambo tine ANC itaishweri robato uomberi notonga notungamira in South Africa tuku na kujibizana kwa avone mwende zanu pia. Saka zuno tiru waza kuti kiri kutiza na amoku Zimbabwe ya kakonze fane zanu pia. Iwo mebatu rao vano tigira zunisho. Saka tiri kumbirisa kwa watu tati zama kumbira yeti alamba kumbira kwa watu kudai lambo shika pa vano tora danu. Rekuti wawone sebo nukuti tino ziwa kuti kata waka gara wana wangu wawo pasi. Tezo ziri chamwari ni chamwari. Waka wawone sa chukwari kuti aywa. Dai vai zakita mzaka naka. Nikaedi ya Zimbabwe ya shanda. Iri dambu zikwere kuti vanhu vanenge vachitizira musadza vari nobvara ngopera
kumberi chii chimwe chatingatarisira kuti muchange muchiita
tiri kuronga kuti tichironga imwe ungano hombe inofanira kunge ichazoita kuti iite break record in South Africa iyo yatinoda kuti probably chimbotono vhara iri embassy chaiyo yekuZimbabwe ndachambotono garapo kwezvimazuva kusvika vanzwa kuchema kwedu. Tichiri kuda kudecide kutone kuti toenda kuembassy here kana kuti toenda kulutile house inova iyo ye batu re ANC. Then after that tiri kuronga kuti tigonoratidzira zvakare Messina border.
Vanga vari vakuda kwaShe Ncube vanova mumwe vakatanga musangano weprogressive Zimbabweans in South Africa vari parunare muCape Town South Africa naTaboka Ncube weStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Tachimotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vagari vemuCameroon vati vanhu vakanga vakapakata zvombo vaimisa dzimotokari kudzipfuura pamwe nekudzipisa izvo zvakauraya vanhu vangangoita vaviri kukurwiswa kwakaitwa musha weMuwewa uri mudunhu rinotaurwa Chirungu kuchamhembe kwakadziwa kumawirira kwenyika iyi neZuro. Gurukota rezvemari muAmerica amai Janet Yellen nhasi vati vachashanda kumusangano weG20 uri kuitwa kuIndia mukupera kwesvondo rino kuwedzera mukana wekuti World Bank neInternational Monetary Fund vakwereteswe mari. Amai Yellen vativo vachashanda kusimbisa rutsigiro runopiwa kuUkraine nepasi rose panguva yavanenge vari kumusangano uyu. Vagari vakawanda munyika zvikuru vekumaruwa vanoti upenyu huri kuramba uchioma zvekuti vemabhizimusi vave kuramba mari yemunyika zvisinei nekuti vachangobva kunosarudza vatungamiri vatsva. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Munzvimbo dzekumaruwa dzakashanyirwa neStudio 7 mumatunhu eMashonaland West, Mashonaland Central neMashonaland East, vagari vakawanda vakagumbuka nezviri kuitwa nevabhizimisi zvekuramba mari yemunyika vachiti vanoda madhora ekuAmerica chete. Mumwe asiri kufara nekumanikidzwa kutenga nemadhora ekuAmerica ndiamai Delight Ngwaru vekumusapakaruma mudunhu reMashonaland West. Avanoti kurambirwa kutenga nemari yemunyika kwavaomesera upenyu hwavo sezvo pasina kwavanowana madhora ekuAmerica. Amai Ngwaro vanoti pamusoro pekurambirwa kutenga nemadhora emunyika zvinhu zvakawanda muzvitoro zvave kudhura zvakanyanya vachipa muenzaniso wekuti marita maviri emafuta ekubikisa ari kuita madhora matanhatu nechidimu kumaruwa kwavagere asi achitengwa nemadhora mana chete kumaguta.
Kurita zvemafuta inda $6. Kurita yeshuga inda $3. Inda waflower inda $2. Acho kungava dzisoshi zvavo kuti vane kutenda uri vane kubatsirika nokuti mari yacho kakaibata chero kakabata $10 zviyani unogara nezvivi.
Kusamira zvakanaka kwemigwagwa ndechimwe chikonzero chinonzi chiri kuwedzera kukwira kwemitengo yezvinhu sezvo vedzimotokari vachidhurisisa kana migwagwa yakaipa. Valame kigoledema rekuguruwe mudunhu remachonale central vanoti mabhizimisi avachada kutambira mari yemunyika anove mabond uye kunyange paine chenji vanoti mutengi atore chimwe chinhu chinoenderana nechenji yake
nekuti hapana chenji inoonekwa mabond
Kudhura kwezvinhu kumaruva kunonzi kwave kutadzisa madzimai akawanda kutenga zvikwanisiro zvekushandisa panguva yavo yekutevera sekutaura kwemumwe mudzimai wekumaronda mashanu mudunhu remashonal and east.
Ndoona mari pamwe ndoinonetsa kuvanhumamari yekuti ugare uchitenga nguva yega yega ugona kuishaya.
Asi numwe muzvina bhizinisi kuguruve kumashonal and central vaonisimo rukate vanoti zvinhu zvinozodhura nekuda kwemari yekutakurisa yavanowedzera sezvo vachitenga zvinhu kubva kuHarare. Varukate vanoti kwavanohodha hakutambirwe madhora emunyika kana wokuti vashandise makadhi ekumabhanga kana kuti kuswaipa izvo zvavanoti zvinozoita kuti vatengesewo nemadhora ekuamerica chete. Vachitora mhiko yekuva mutungamiri wenyika nemuvhuro svondorino vaEmerson Mnangagwa vakavimbisa kuti vachaita zvose zvavanogona kurerutsa upenyu hwevanhu zvikuru vekumaruwa. Kunyange hazvo vamwe vemabhizimusi vari kunzi vari kuramba kutambira madhora emunyika, hurumende yakayeuchidza veruzhinji kuti dhora remunyika ndiro richiri mari inobvumidzwa kushandiswa zviri pamutemo, kunyange hazvo nyika ichishandisawo madhora ekuamerica nedzimwe nyika. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti kurambwa kwemari munyika nevanotengesa zvinoratidza kuti vanhu munyika vave kushandisa madhora ekuamerica zvakanyanya kudarika zviri kufungidzirwa nehurumende.
Ikonomi yedu iri iri highly dollarized. My economic agents vari kuprefera kunge vachishandisa United States dollars kuita matransactions.
Mumwe anongora zveupfumi achishanda neGimri Finance vaGilbert Mponda vanoti chinofanirwa kuitwa kugadzirisa dambudziko iri kukudzurudzwa kwemari kuti pave nemari yemunyika $1,000 kana $5,000 yakabatana kuitira kuti vanhu vakwanise kugarisa mari muchikwama kwete mumabhegi sezvavari kuita pari zvino.
Sazvoona kuti manotes atinawo akufanira kudzurudzwa. Takufanira kuitawo noti maybe kana re-1,000 kana re-5,000 riri one note remabhoni.
Gore rino hurumende yakamboumba komiti yemakurukota matatu kuti iongorore kukwidzwa zvakanyanya kwemitengo panguva iyo nyika yakanga yave kuenda kusarudzo, asi kusvika pari zvino komiti iyi hapana chayati yaita nezvenyaya yekukwidzwa kwemitengo iyi. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube kanawo gavhuna weRBZ Dr. John Mangunja kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi, asi vanogara havo vachiti hudyire hwevo vemabhizimisi huri kupa kuti vadhurise zvinhu, asi vemabhizimisi vanoti mitemo yehurumende isina kujeka. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunura Ijena.
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tine hurukuro nemuimbi anosanganisa mitambo yemadrama nemimhanzi kufadza veruzhinji, Enoch Chisale, anozivikanwa nekutamba pamwe nekuimba achishandisa mazwi akasiyana-siyana kuumba chikwata ari ega achizviitiva bhanda Mai Moses, Gogopiri kana Chisale. Ngatinzwei achiita hurukuro na Ivan Zininga weStudio 7.
Vachisale mumwe munhu wewe akangozvidzikamirawo zita ravo chaivo chaivo zvichinzi Enoch Chisale. Vakakurira munzvimbo yemhangura zvemakore regaiti seni razvo, but vakazopinda muHarare havo 2008 gore riyariya I think most Zimbabweans know kuti igore ripi, but in ndopa wakazopinda muHarare ndo ana John Lake come to town iva.
Takambokunzwa yemutaura ze 15 billion ndipo pamuri kutaura era.
15 billion yange yato later.
Saka kumhangura kumhangura manga muri kupi because this time botenga mabakari sikamuyamya pa central stores.
Okay, ya mabakari munyatoziva. Mabakari kwakuri kuchebanga and then isusu takakurira mudamba village. Saka taitonotenga chingwa kwa bakari.
Mudamba saka maitonda kuzvigure here.
Kana utori mudamba utoziva kuti zvigure waitomboenda hako but kwete kunotapa kunoona.
Handidzika. Ah, all right. Saka mapinda muHarare matanga kuita yemuHarare. Chii chakazokusunda kuti iko zvine zvitakuona kuti aa uyu chisale watakuona uyu asiri wataimboona kudhara uyu waiko zvina akunakidza sterere.
Akazvitanga kudhara chitale unhu wake akautanga kudhara kubva kuchikoro chanchei pachikoro ndaitozikanwa ntinzi webhand zvekutamba izvi ndakatanga kudhara chandakatanga kuridza keyboard then madrum.
Inini kana makazvitanga muri kuchikoro izvi vabereki vaiti chii manje mukomana achitanga kuita madrama achitanga kurova madrama
chitale yanga itori ndururani zvaairambidzwa ndozvaaiita but vabereki vangu vasingazviti izvozvo vaibviita zvechikoro musi akatombobvarurwa masaga iwayo madrums iwayo tikarwadziwa steric but hazvina hapana kubvarura pfungwa dzaka dziri musoro akabvarura
madrumsana
nhasi ndichingokwete izvo
ndomutewera kwesiko ndatitakusimbira.
Saka vanhu vari kutambirana sei nezvamuri kuita tinomboona muchirova kwaya yenyu muri 9 zvino zvichimbofamba seiko paya paya.
Tinoziva kuti vamwe vane mareasons avo ekusatambira zvandinoita vamwe vane mareasons avo ekutambira zvandinoita and vamwe vari pakati nepakati anenge achifarira zvinenge zvichiitika but kuzongoona chitana akaita crossdressing chete haanobhata aiwa auya atiperere because akaita crossdressing saka zviri paviri vamwe vanozvifarira vamwe vazvifarira vamwe vanozvifarira but vari pakati nepakati
asi vemhuri neveukama vanonzwisisa handiti kuti aiwa chisala ari kuita zvaari kuita
inini ndine mutemo wekuti tingade kunzwisisa tinomuteya akadaro anodawo kunzwisisa we get along saka ndisingazoziva kuti paveukama asingazvinzwisise njani but ndinongoona hangu achipara
Maria mtemo wake toda anditungamire kudo wake wa kanaka waerera pa Calvary Jesu anditungamira mwendo lepe
Nanga muchinzwa kambo kanonzi ndomutevera Jesu muchibvawo kunzwa hurukuru yaitwa naEnoch Chisale naIvan Zinengo Studio 7. Tinokupai chimwe chirongwa chemagitare svondo runouya. Kune vaimbi vanoda kuti titaure navo pachirongwa chedu, tumirai namba dzenyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-031. Musakanganwa chirongwa chelive talk na 8 PM manheru ano apo tiri kutarisa nezvekugadzwa kwevatevedzeri vemutungamiri wenyika pamwe nekusarudzwa kwevatauriri vematare eparamende nesenate pamwe nevatevedzeri vavo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kustudio 7 sandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri Dream Washington DC ndokusiyai muna Praxidis Jeremiah.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Balambulela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 8 mpandula 2023, uPrasidis Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje.
Because the family is more hearty, but you ain't got one of us and Buza, one of us, and one of us, other way corner, the other, the other, the Kemosa, Elizabeth, Supega, over gender, local Velavalan in Laku, Mavale, Tuba, Logo to Bafagi, Spegelong, Mama, go to a very canoe tie, local Gulan in Laku, one of our funeral in Jalo, there's Sadili.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usekhethe uMnumzana Kembo Mohadi ukuba ngomunye wabasekeli bakhe kuhulumende endawonye loMnumzana Constantino Chiwenga.
We are very excited as ZANU-PF investigators. We are very excited that we have our speaker back.
Siyathaba ukuba sesilo speaker wethu.
Amalunga edale lePhalamende eleNational Assembly abuyisele uMnumzana Jacob Mdenda esikhundleni sokuba ngumlawuli weleli dale. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa namhla zigcwale ezidaladini emadolobheni ambalwa zitshengisela zikhuthaza ukubana ukhetho lweZimbabwe luqhutshwe kakutsha. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usekhethe uMnumzana Kembo Mohadi ukuba ngomunye wabasekeli bakhe kuhulumende endawonye loMnumzana Constantino Chiwenga. Mohadi ubuyele esikhundleni aphumekiso eminyakeni emibili edluleyo ngemva kokuchaywa ngabezindaba ukuba wayesiya emachansini labesifazane abaningi abagoqela abanikazi ababanikazi. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UMohadi lo Chiwenga bafungiswe estate house ngumahluli omkhulu uChief Justice Luke Malaba. Ababili laba batshele intatheli zindaba emkhosini lo ukuthi babonga uZulu owakhetha ibandla leZANU-PF walibuyisela embusweni lanxa nje ibandla eliphikisayo ele-CCC kanye labenhlanganiso ezahlola ukhetho ezifana le-African Union le-SADC besithi ukhetho aluqhutshwanga kuhle. UChiwenga uthembise ukuthi uzosebenzela intuthuko.
And all I urge is that the Zimbabwean must do away with the spirit of.
UZulu weZimbabwe kumele asuse umoya wokuzizonda, ukulimaza isizwe sakhe, kodwa kumele sibambisane. Singehlukana ngemibono yethu, kodwa akumelanga sehlukane njengabantu baseZimbabwe.
Lo Mohadi laye uthembise okufanayo.
In terms of development, we have got our own agenda that we have set up.
Le njongo yethu esiyibeke eceleni mayelana nezentuthuko, lamanyathelo asesiwathathile ukuze siwufinyelele umbono ka-2030.
Isikhulumeli sebandla le-CCC uMnumzana Promise Mkhwananzi uthi kuyayangisa kakhulu ukubuyiselwa kukaMohadi esikhundleni somsekeli kamongameli lanxa wenza ubuchapha kuhlandla lakuqala lombuso kaMnangagwa.
Because the family is more hearty, but you ain't got one of us and Buza, and all the other Zayens, all the other Yazio, Baba Becon and Jeves, Lila the Kemosa, Elizabeth Supega, over gender, local Velavalan in Laku, Mavale, Tuba, local to Bafagi, Msegelong, Mama, go to a very canoe tie, local Gulan in Labo, one of our funeral in Jalo, Bez Salili, Benzaguenza, go to Aguza Pela, Jovasuas, Taban to Lava, Abangawang, Catherine, Isatak, Serenza Catalana, Utelum, Sisa is in those Zimbabwe. Abantu bezimbabwe bengalahli themba lobu bukhokhelo obukhona bukaMnangagwa bukho emthethweni njalo kulanto obuza sinika yona.
Ubengakayiphenduli imibuzo ayithunyelweyo umqondisi obona ngokwethulwa kwemibiko kuZANU-PF uMnumzana Farai Marapira ngesikhathi lolu daba lulotshwa. Bakhona bezinye inhlangothi zempilo abathi ukugcotshwa kukaMohadi lo Chiwenga yikwephula isisekelo sombuso sona esikhuthaza ukulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa nabesifazane njengalokho kumunyethwe kuzigaba 17, 56 kanye lo 80. Izigaba lezi zikhuthaza ukuthuthukiswa lokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazane lapho kubekwa abantu ezikhundleni kungatsha zonke zikahulumende lakunhlangothi zakhe ogoqela lamankampani aphansi kwakhe ama parastatals. Kungalesi sizathu umkhokheli webandla eliphikisayo Labour Economists and African Democrats unkosazana Linda Masarira esola umnangagwa esithi ngokwehluleka ukukhetha omunye wabasekeli bakhe owesifazane wephule isisekelo sombuso welizwe.
We are just demanding for at least one woman vice president, a gender-balanced cabinet, and gender balance to be observed as enshrined in the Constitution of Zimbabwe.
Sifuna nje ukuthi kube lowesifazane oyedwa nje oba umsekeli kamongameli iqula labaphathi intambo bakahulumende elingeniswe ngobulili kanye lokulingana ngokobulili njengalokho okusisekelo sombuso waseZimbabwe.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe oyisiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute umnumzana Bekezela Gumbo uthi esinye sesizathu sokubuyiselwa kukaMuhadi yikuthi uMnangagwa ufuna ukugcwalisa isithembiso sokumanyana esenziwa phakathi kwePF Zapu leZanu.
Ekade ngeke esacrifice uMuhadi ngenxa yokuthi uMuhadi ungene etikitini leZapu.
ELeZimbabwe lagcina lokuba lomsekeli kamongameli ongowesifazane ngesikhathi sikamongameli Robert Mugabe, yena owayesekelwa ngunkosikazi Joyce Mjuru laye umnumzana Mnangagwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama. Edale lePhalamende eleNational Assembly abuyisele umnumzana Jacob Mdenda esikhundleni sokuba ngumlawuli weleli dale namhlanje kanye lobe ngumsekeli wakhe unkosikazi Tsitsi Gezi. Abebandla le-CCC bebengekho edale ngesikhathi kusenziwa lolu khetho njalo bathi batshelwe isikhathi esingayisiso sokuqala kwalolu hlelo. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukhetho kwaMdenda lokho kuza ngesikhathi idale leli lifungise ukuqala umsebenzi kwamalunga alo izolo. UMdenda usethethe isikhundla lesi okwehlandla lesithathu ngemva kokukhethwa kusukela ngomnyaka ka-2013. Umkhokheli wamalunga alidale weZANU-PF umnumzana Pupulite Ogarepi uthi uMdenda ukhethwe kungela abaphikisayo ngoba abe-CCC bebengekho edale.
Siyathaba ukuba sesilo speaker wethu, umuntu osebe lomsebenzi lo okwesikhathi eside, uyawazi umsebenzi wePhalamende. Abebandla eliphikisayo babuye lapha begijima bephuzile bephikisa, thina sesihlezi phansi kudala.
Kodwa umkhokheli wamalunga e-CCC kuleli dale umnumzana Amos Shibaya uswale kakhulu indlela ukhetho lolu olenziwe ngayo esithi bebetshelwe ukuba lolu khetho luzaqala ngo-11 AM ekuseni.
Izolo sibatshelile ukuba silo mhlangano wethu wokukhetha abazasimela. Besivumelene ukuthi ukhetho luzaqala ngo-11 AM kodwa sethukile sisizwa ukuthiwa ukhetho lwenziwe u-10 AM engakafiki.
Ingcitshi ecubungela ezombusazwe umnumzana Thethi Ncube uthi amalunga awe-CCC kumele aqakathekise umsebenzi wabo.
But kwakuqala ukukhangela ukuthi kutshoni lokhu kuveza i-attitude yama-parliamentarians e-opposition towards parliamentary procedures and parliamentary processes and proceedings. I-attitude yona le eyokuthi kulokunye okungaqakathekanga e-parliament bayithatha ngaphi, kungaqakathekanga kubani, kibo as individuals, kibo as representatives of a political party or kibo as representatives of constituencies. Mbona ngani kuveza i-attitude yabo and i-attitude yona le negative and yinto kumele bayime bengaqhubeki beyenza ngoba baya-disadvantage ama-constituencies, baya-compromise ama-parliamentary processes and procedures. So yinto embi kakhulu.
Kodwa enye ingcitshi umnumzana Bekezela Gumbo uthi abe-CCC benze iphutha ngokungabi khona lanxa bona belandula ukuthi bakhalele ukuba kulolu khetho.
Injongo laphana ekuvoteleni kwami kwama-members e-TCC ingeyokuthi belethe utshintsho, and utshintsho ukuze bekwazi ukululetha kumele ukuthi betholakale bekhona embusweni. So izikhundla zonke ezifana nokuthatha izikhundla ezikugovernment ama-ministries, nokuthatha izikhundla zokuba ze-parliament uqhakathekile ukuthi bebuse abantu labo abavotile bebone ukuthi bayenza.
Isikhundla sikamongameli we-Senate besincintiswa phakathi kukamnumzana Felix Magalela Mafasibanda owe-CCC lonkosikazi Beuchinomona owe-ZANU-PF. Unkosikazi Beuchinomona unqobile ngemva kokuthola amavoti angamashumi amahlanu 50 ukuthi uMafa uthole amavoti angamashumi amabili lanhlanu 25. Ukukhetho lomsekeli kamongameli we-Senate umnumzana Mike Nyambuya owe-ZANU-PF unqobe unkosikazi Margaret Shakabuda owe-CCC. Ekhuluma ngemva kokukhethwa kwakhe umdenda uthe amalunga alelidale kumele aze ukuzomela izifiso zikaZulu ngoba kuphalamende esanda kwedlula akhona amalunga aqede iminyaka emihlanu bengazange bawuvule umlomo. Umdenda uthe uyajabula ngokukhethwa kwamalunga amatsha edale leli abasuka kumabandla umabili ele-ZANU-PF lele-CCC. Ngimele isifiso 7 niseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Amakansila aweGwanda afungiswe ukuqala umsebenzi lamhlanje lapho athembise khona ukuxazulula inhlupho ezibhekane laleli dolobho ikakhulu olwamanzi. Abane phakathi kwamakansila alishumi lantathu ngabesifazane. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Amakansila amatsha la athi okumqoka kibo yikulungisisa udubo lwamanzi kuleli dolobho osalule minyaka loqala. Umnumzana Darlington Spanda, ongukansila kaward 9 eGwanda, owebandla le-Citizens Coalition for Change, ngomunye walaba abagcotshwe lamhlanje.
Yebo sigcotshiwe, but still lokhu si-under protest. Impumela yalo lokhu sayi-disputa. Nxa yokuthi sikhethwe ngabantu, abantu basinikele umlando, lathi sibone kungumlando wethu njalo ukuthi sibuye sizogcotshwa. Indaba amanzi siwathenga njengomanisipala ezinwa, sizafuna ukuthi sikuzwisise ukuthi amanzi siwathenga njani.
Umnumzana Thembani Mathuthu, ongukansila kaward 7 okubandla le-ZANU-PF, uthi bazinikele ukusebenzela intuthuko yaleli dolobho.
Kusukela namhlanje akusela okukhuluma ngohlangothi olokuthi mina ngimele ZANU-PF lwanumele i-TPC. First port of call yami engiyukhandle yokuqala yokuthi ngi-unite iwadi babekwathi from today onwards sesinyanda yinye sesisebenza ndawonye kule migwaqo engahambeyo kube lezi ndawo ezilamasiko ezihlale geleza. Sikhangelele ukuthi into ezifana lodubo lwamanzi yilo sikhathi siluqede.
Umnumzana Wellington Nare ukansila kwathi 4 uthi lokithi elidala lejawunda lisalele emuva kakhulu kwezentuthuko.
Iwadi engimeleyo iwadi endala kakhulu ukuthi ndomlandi ukuthi ona ngibuyele ngisebenzele i-council le-community engiyo uze sithuthukise iGwanda ngoba yiyo iwadi elomlando omkhulu kakhulu elezinto infrastructure enenye esalele emuva in terms of i-development. Angiboni ukuthi ona at this age of time kuyinto enjani esingayicelebrate ukuthi ona abantu basebenzisa isambulo esisodwa. Mina ngisebenza le-council I work hard ukuthi ngibone ukuthi into ezinjalo siyazilungisisa.
Unkosikazi Fortunate Gundu okhethwe phansi kwe-Women's Quota kubandla le-ZANU-PF uthi kuyabajabulisa ukuthi njengabesifazana labo baphiwe isikhundla kwezombusazwe.
Abomama labo sibe lama-opportunities okuthi sithuthuke firstly on the political background and also singena in the corporate world in the government institutions as well. Thina wethu umsebenzi ukuthi sibone ukuthi at grassroots kuma-ward wethu are we developing and abomama are they incorporated in those developments. If there is a project abomama bangena njani.
Ocubungule zombusazwe umnumzana Albert Moyo uthi kakholwa ukuthi kukhona okutsha okuzayenziwa yilabo abakhethiweyo ekhansilini.
Izinto lezi sezipoliticize. Xa ungukhansila uvela ku-opposition uveleka ulitholi lelo thuba lokuthi ngifuna ukulungisela abantu bami, so kuyamele ukuthi uze ubalungisele ube ucuphe esikhwameni sakho ongayisikho. Baningi abakhampeyina ngokucupha ezikhwameni zabo, baningi abathola izihlalo ezikhwameni zabo, kodwa kakumelanga kube njalo. Ngabantu okumele bamele abantu ngokukhulumisana lezinye ingatsha ze-local government ukuze kube le ingqubekela phambili kube le ntuthuko.
Amanye amakhansila agcotshwe kumasipala weGwanda lamhlanje agoqela omnumzana Thulani Moyo noLady Ndlovu Edgar Ncube Dingilizwe Ndlovu Siyanda Siziba lamakhosikazi Sithabiso Mpofu noMsasibanda kanye loThanati Yamoyo. Amakhansila la azahlangana njalo ukuze akhethe umoya weGwanda lomsekeli wakhe ngemva kokuthola imfundiso mayelana ngomsebenzi wabo. Namhlanje amakhansila asebulilima Mangwe Masingo, lakwezinye indawo, lawo afungisiwe ukuqala umsebenzi. Ngimele umsakazo we Studio 7, ngiseGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwele South Africa namhlanje zigcwale ezitaladini emadolobheni ambalwa zitshengisela zikhuthaza ukubana ukhetho lweZimbabwe luqhutshwe kakutsha. Zikhuthaze njalo uhulumende weSouth Africa ukuba achiyane lokusekela impumelo yokhetho olubikwa lungaqhutshwanga kuhle. Ukutshengisela lokhu kuqhutshwe emadolobheni abalisa iCape Town, Pretoria kanye leJohannesburg. UThaboka Ncube oweStudio 7 uxoxe lomunye wabaqoqe ukutshengisela lokhu ephansi kwenhlanganiso eye Progressive Zimbabweans in South Africa. Umnumzana Njabulo Sibanda.
Into ezezaphakama ukubana ifuna ukubana sazokhetha ukubana iZimbabwe zayibe lilizwe elirayithi, ilizwe elizanakezela izalwane zayo, ilizwe elizathi abantu kulokuthi ba-immigrate besiya kwamanye amazwe babuyele kibo bathole ukuphila besezweni labo. So into besimatshela namhlanje kubana besidiniwe ngegovernment that enganakekeliyo izalwane zeZimbabwe, besidiniwe ngama-elections ahlala ele nkulumo ehlala nje vocavoca ngela impumelo kahle. Then sikhuluma ama-economic failures, sikhuluma ama-social issues, lama-human rights abuses. Yiyo nje into ebisenza sibishe into besiyisha siqondisa leni layezo kwi-embassy yeZimbabwe, siqondisa kwi-government yeZimbabwe.
Ndibona ngani wamukelekile yini umbiko eluhambisileyo, njalo nxa ungamukelekanga kuyini eliza kwenza?
Thina umbiko sihambisile i-memorandum sayenza over lapha ku-consulate yethu, and bekungayisithi sodwa ebebhikisha from ilokhuzeniisondi lapha eJoburg, abanye bebese-Cape Town, abanye bebese-Pretoria, bonke bebesiya. So sihambise ama-memorandum. I-memorandum yethu inikeze u-government yeZimbabwe 14 days to respond to our issues that we have raised. And one of the major issues that we raise is ukubana asafuna umbuso wezanu-PF in the first place, ngoba yiyo sisenze sasiyafika lapho esifike khona njengesizwe. And phezu kwalokho akehlulekanga not just that, but also sikhangele ukubana sinama-elections that were rigged, elections that were not true and fair ngokuzwa ama-report awe-SADC lamanye ama-observer missions. So uma bengarespondanga ngesikhathi leso esifanikeze sona, thina bese sele sesiplanele ukuthi in 14 days kuzaba leyi March, ingehlula leyi March yesibili. Into esithathu thina esiyiplanileyo nge-Progressive Zimbabweans in South Africa besisiya funa ukuthi amabhoda eZimbabwe avalwe until uhulumende kaMnangagwa nabantu bakhe basuke. Uphiwe isikhathi sokubana abantu banikezwe ukhetho lokubana bakhethe uhulumende abamfunayo.
Abantu baphume bebaningi yini babambana kulolu daba?
Indawo lapho besijethela sikhona bekunenye igroup lapho kumele ngikhona lapha ethithi i-date consulate le lapha elokhuzenandi iJoburg, yikho lapho ebesikhona ne-group lapho ekade ngikiyo yona. We around 300 or so abantu that showed up, and khona abaningi bebelokwesaba ngoba siyazi ukubana izalwane eziningi ezeseZimbabwe ezilapha azinawo incwadi zokubana zibe lapha e-South Africa. Abanye abanama-passport, abanye abanamaviza, abanye nje sebehlala nje ukuthi abala yona incwadi neyodwa noma isithupha nje sokuzalwa eseZimbabwe, sizathola umuntu wangikhona kanazo.
Lokho bekungumnumzana Njabulo Sibanda owenhlanganiso yabe Zimbabwe yasebehlala kwi-South Africa eye Progressive Zimbabweans in South Africa, ekhuluma ecingweni loTaboka Ncube ese-South Africa. Ngemva kokugcotshwa kwamakansila lamalunga amadala ephalamende leSenethi kulandela ukhetho olulempumela ephikiswa ngamanye amabandla ezombusazwe lezinye inhlanganiso ezizehlola lolu khetho, Usandile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umnumzana Bheki Impilo Mbezi. Unobhala jikelele webandla le-United Movement for Devolution, elikhokhelwa ngowake waba ngumlawuli wedale lephalamente ekubandla le-MTC umnumzana Lavumo Moyo.
Of course, ama parties now, ama major parties, they are on hope. Which healing is our winner, opportunity is our winner, let's ruin life, if it's our win. But then when it comes to who's the killer, the administer my election, fell short on administering my elections now, Uti, to main a fair way. Of course, we can tell the Asuna Shu Uti and Uta Minister, and now for sure, and Amaz 11, Zabkon, Utu, Wimile, there was lack of transparency in the build up to elections. That is the ballot paper printing, that is the inclusiveness, the political parties. We were never included in the process of Utsile was Logutama Palotlawa print on Happy, a Logutikona, a Suavon, a very Nataya, Utexaya, our land, all those things, as one of the neighbors, such as this. So they failed on administering my elections. As this one would cut his Ulama controversy, and there is a lot of confusion within our political parties, and which have actually escalated Utsilama trade with his unsupported and Abantu. On the other hand, is it going to anyone want to subvert it as their electoral? But I'm not sure because it's not transparent. It's what transpired. I think the Lama constituents on now. I'm going to announce within a short period. The good work has been the Lama results. We are not sure who to come. Of course, the NCC is now. I'm a short force. It was not structured as fancy. It's a new party. Of course, it could, that could have contributed to the NCC as one who is full major. I would say yes, the NCC. The process of my elections now, I am Zangendela, NJ, NUJ, which you can see what this government has got illegitimate over, which is East Kazan as a people of Zimbabwe.
Leading everyone's one negative over Kujagel or Pambi.
Tonight, the EMP would be so happy. Jamova is at the process was flawed. Would also be happy, is at the recommendation, and which is a country which is a recommendation equally practical when Zarana. Some sort of a dialogue would be able to let dialogue within the players as my election drives later. Be it in between our EMP, be it ECC, be it ZANPF, any organization which took part within these elections, they were included in that round table. So it made the way forward because at the end of the day, our elections now are in Zela to promote democracy as Zimbabwe as a whole, as a people. Our in Zela only political parties. But yenzela even the citizens at large.
Kuyini kathesi okuqoqwa libandla lakho njalo umkhokheli wenu umnumzana Lavumo Moyo kungani engancintisana?
Into eyenza ukuthi umkhokheli wethu engancintisana, we could not participate because of lack of resources, such as $20,000 to participate as a president within contest. So on its own, Kologo is magically disqualified us. Then, as the EMP was getting the way forward, to a united front as opposition, not to put the issue with the only one political party which can frankly is an PF. So we are open with this. I'm going to see India, my name of political parties are my opposition. This is the strongest Shanghani. We could not with one voice. And Sidung is enough for SNECA corner in the West Virginia, the inclusivity is super. You'll find the special parties which come from my element. They've been suffering in the West Virginia. 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 They've been deciding for their seat. I've been loving this kind of engine. So, Tina, as EMP, will be open for dialogue, which wants to for dialogue with any political party. Everyone would be serving the large on equal basis. You may not have a big man, there is a smaller man. No, everyone who must work as Zimbabweans from equal basis, then it's engaged. Whether or not, how best can you take it to an to start this system as an EPF?
Loge bekungumnumzana Bheki Impilo Mbezi unobhala jikelele webandla eliphikisayo elezombusazwe ele United Movement for Devolution lapho ke limuzwe ixoxa ecingweni loSthandekile Mhlanga weStudio 7 eseByte Bridge. What's a Friday, liziki leqembu elicula umdumo kaMasikandi elizibiza ngokuthi abafana bomnyakazo. Liphethe isingile yalo entsha elesihloko esithi Intombi Emhlophe. Nangumholi weqembu leli uMxolisi Ndlovu exoxa noNtungameli Nkomo weStudio 7.
Sanibonani makhaya kubalaleli nje nabasakazi bethu kuStudio 7. Ngobuzalwa ngizalwa eLupane esigabeni saseKabelo. Abanye babengazi nje mhlawumbe ngokuthi umakhelwane inkunzi yeGuzu. Angazi ngomakhelwane inkunzi yeGuzu. Kodwa okwanamhlanje hhayi ngihamba ngikwelinye iqembu ngingekho kuleli likamakhelwane. Namhlanje ngihamba neqembu abathi abafana bomnyakazi. Abafana bomnyakazi beyakhiwa yimi nje umxolisi Ndlovu. Ngihamba noPhilane Ndlovu. UPhilane nomunye umfowethu na yena usenkaya endaweni yasenkaya.
Abangathanda ukuthenga umculo wenu bawuthola ngaphi, kanti labangathanda ukuxhumana lani balithola njani?
Ingoma zethu asikayifaki ku-inthanethi, kodwa-ke isisemalungiselweni ukuthi siyifake ku-inthanethi. Abangathola khona bangasithola ku-0651450083 naku 072 62 02 780. Sise South Africa eJoburg eGoli. Sisazozifaka nje ku-inthanethi ngoba lokho esiqhubeka nje, kodwa abangasixhumana nathi bangasithola kulezo nawo.
Abalandeli ubajiyela wapha manje?
Lokho esikwenzileyo sikwenzele bona. Sifisa nje ukusebenzisana nabo kahle kuzindawo zonke okuyafinyelela khona lawo mazwe, okuyafinyelela khona lezo ngoma.
Ngeyami le ntombi ngayithola ngale nakwethu amabhikwisko bayaxokozela abafana akeneniwe bafana wo. Ngiyoshata nale ntombi ngayithola ngale nakwethu amabhikwisko bayaxokozela abafana akeneniwe bafana wo. Ngiyoshata nale ntombi ngayithola ngale nakwethu amabhikwisko bayaxokozela abafana akeneniwe bafana wo.
Ngilethemba likukholisile umculo wabafana bomnyakazo kungumdumo kamasikandi. Lingakhohlwa-ke ukuba naku live talk namhlanje sikhangela ugcotshwa kwabasekeli bakamongameli ababili, uMnumzana Mohadi kanye loMnumzana Chiwenga kanye lomlawuli wedale elephalamende. Singakalugqibi-ke sesilugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguPraxitus Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotendane kuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.